Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nechita rombo tichita zvakawanda munamati munyengetero muri chitungamirira isu sebato tiriwo mhuri tichitevera mashure.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avo vasarudzwa nematunhu ose ebato ravo kuti vatungamire vanoti vachabatana nemhuri yamuchakabvu Morgan Tsvangirai vaive mutungamiri webato iri kuvarangarira kumusha kwavo kubhuyera.
Maprice controls takaona kumashure kuti zvakufanana nekuda kuti munhu ane malaria toita tomupa mapainkiller. Isvinhu chiri kuti hachisenze nekuti chirwere chianenge achirwara nacho chai chinogona pachienda kumberi.
Vemabhizimisi vanoti kushayikwa kwemari yekunze kopa kuti zvinhu zvidhure zvakanyanya munyika.
Vari kuchajwa nemhosva yekunziwo vakaparticipata mugathering yanga ine chinangwa chekupromota public violence zvinonziso zvinokanganisa mutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDark Quartet voramba mhosva yavari kupomerwa yekunzi vaida kukonzera mhirizhonga pamusangano wavakaita. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rakabatana nemhuri yamuchakabvu Morgan Tsvangirai avo vakatungamira bato iri kubva zvarakavambwa kusvika vashaya vari kuvarangarira kumusha kwavo kubhuhera uko vakaradzikwa. Urongwa uhu huri kutarisirwa kuitwa musi wa4 Chivabvu svondo rinouya nemusi wemugovera. Izvi zviri kuuyawo apo vachamisa vachangobva mukudomwa nematunhu ose 13 ebato kuti varambe vari mutungamiri kwemamwe makore mashanu. Nezuro dunhu reSouth Africa rinova rekugumisira rakasarudza vachamisa zvichireva kuti hakuna achavakwikwidza kuCongress yebato iri kutanga iyo iri kutanga kuitwa musi wa24 mwedzi unouya. Mukuzeya nezvenyaya yekurangarira vatsvangirai Tabata vachamisa.
Uku vatsvangirai munoziva kuti unorangarira kachiitiko chikuru chekuvandudza kuchengetedza nekuvakira musha wawakazorodzwa kana paguva ravari iri inonzi muchirungu memorial murangaridzo wavatsvangirai nebasa ravakaita nebasa ravanoramba vachiita nokuti kutungamira kwavakaita kuchagara narini narini. Saka tofanira kupawa ruremekedzo runoenderana negamba iri nebasa ravakabata.
Saka muri kuita sei apa? Munenge muchisa dombo here? Zvinenge zvichifamba sei?
Ndizvozvo chaizvo. Tine tichiita dombo, tichiita zvakawanda munamato munyengetero. Muri chitungamirira isu sebato tiriwo mhuri tichitevera mashure.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemhuri yekwavatsvangirai vaManase Tsvangirai kuti tinzwe nezveurongwa hwekuvarangarira uhu.
Urongwa hwekurangarira vatsvangirai hwapanhanho yepamusoro sezvo dheti rekutanga munozviziva kuti takamboita taura kuti tiite muna February pavakashaya, asi takazoona kuti zvanga zvisina kunyatsokwana zvikwanisiro nezvinhu zvose kuti zvipinde munzira. Asi pari zvino zviurongwa hwacho huri kufambira mberi nekuti zvizhinji zvapinda munzvimbo yazvo. Musi wa4 May 2019 mhomho yevanhu ichange ichidzika kumusha kubhowera kunoona pakaradzikwa vatsvangirai. Izvi zvichienderana nekuti takakoka vanhu vese kuti vange vachizouya kuti varangarire vatsvangirai.
Takanzwa kuti makakoka mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vati vapindura here kusvika parizvino?
Isu takavakoka hongu ichokwadi kuti takavakoka sehurumende nekuda kwokuti vatsvangirai vakashanda nehurumende. Saka ivo ndo vachazotiudza kuti urongwa hwavo semunhu anenge achimhanya mhanya nebasa guru. Vachatiudza kuti ndo vari kukwanisa kuuya here kana kuti vanenge vaine mumiririri pabasa rakadai.
Tiri kuonawo kuti kune vamwewo vari mumapato ematongerwo enyika vakashanda nawo hongu iko zvino vanenge vave havo makarasona nemaikupe navachamisa mavadaidza vosewo hereva.
Chinoitika ndechekuti blessing ndechekuti isusu hatina watiri kusiya. Wese wamungafunga ane bato rake asina bato, ane paakamirira asina paakamirira. Takaita extend invitation kune munhu wose.
Mutauriri wemhuri yekwaTsvangirai vaManase Tsvangirai vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti nyaya yekushomeka kwemari yekunze mumabhanga iri kupa kuti vemabhizimisi vaomerwe zvakanyanya zvinozogumisira zvapa kuti vamwe vawedzere mitengo sezvo vachitenga mari pamukoto ichidhura. Kunyangwe hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dzichitenderana nezviri kutaurwa nevemabhizimisi, hurumende iri kurovabembera ichiti vemabhizimisi vari kungoda kuwana mari yakawanda vamwe vanhu munyika vachidya nhoko dzezvironda. Hurumende iri kuedzawo kushandisa kambani yeGMB yeSilo Foods kuti igadzire zvimwe zvinhu zvinodyiwa nevanhu nemitengo yakaderera uye inoti yapa kambani iyi mari yemadhora ekuAmerica inosvika zviuru makumi manomwe. Mukuzeya nezvenyaya yemitengo yezvinhu Tabata vaJabangwe.
Takaintrodusa interbank market yekuti wavari musika wekuti vanhu vakwanise kuwana foreign currency. Asi zvatiri kuona manje ndezvekuti pamusika uyu hapasi kuwanika mabari nekuti vanotengesa vari kuti mabari rutengeswa nayo mari pamusika uyu iri pasi. Saka musika uchiri kuwanikwa mari ushandiswa bhizimisi ndo watinoti musika mutema uya. Ende ugogo rete yacho iri kubva yaramba ichikwira. Zvinova izvo zviri kukonzera kuti vemabhizimisi zviva kudhurire paye patinozoti tada kunotenga futi maraw materials kana zvinhu zvatengwa. Tichiona isusu sekukwira kwakaita chingoko. Kukwira kwakaitika nekuti wheat yange yakwidzwawo kubva pamutengo unoita $400 per ton kuenda pa $1,000 per ton. Inova iyo price yange iri yekuti ipiwe varimi vewheat kuti vakwanise kurima nekuti dai vasina kupihwawo price iyoyo zvaizoita kuti varegedze kurima wheat iyoyo. Iyo gurusi vatoshandisa muchingo. Saka ndingati zvinhu zvakaita seizvo zvekuti vemabhizimusi zvinenge zvavaomerawo ndo zvinozoita kuti vatitozongokwidza mapurisi zvinoenderana nekudhurirwa kwavari kuita zvavari kuwa. Ndopatiri kuona pane chii? Pane dambudziko redu. Saka takatarisira zvikuru kuti yatiye yatoti transitional stabilization program ikwanise kusevha istabilize izvo zvakaita seexchange rate nezvimwe zvakadaro. Nekubatsira kudzikisa pasi the cost of doing business. Yatoti iya magudhuri akatoita kuti ve uri bhizimusi. Saka izvozvo ndo zvinhu zviri kukanganisa nekudhurira vemabhizimusi zviri kuzokonzera kuti mapurize ave achikwira.
Paita mutauro munyika umu panyaya yemitengo yezvinhu vamwe vachiti aiwa zvinenge zviri kunyanya kudhurisa nekudaro hurumende inofanira kupindira kana kuita maprice controls.
Maprice controls takaona kumashure kuti zvakufanana nekuda kuti munhu ane malaria toita tomupa mapain killer. Chinhu chiri kuti hachisevze nekuti chirwere chianenge achirwara nacho chai chinogona pachienda kumberi chozopedzisira chaita kuti patient yedu ichese murwere wedu afe. Saka chatokurudzira ndechekuti ndiuda izvi maprice muratidzo wekuti zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe zvakanaka. Saka tinoda kuti titsvage mapolisi iwayo ari kukonzera kuti zvinhu zvisabire zvakanaka tiagadzirise.
Zvii semaonero enyu zvingade kugadzirwa nechimbi chimbi apa?
Sezvatataura kuti vanotengesa mari havasi kufara nemitemo yakaiswa pakutengeswa mari kuti vanzi tengesa nereti iripo pasi papo. Apa unenge uchinzi unofanira kuzotengesa mari yako yese yasara pamazuva anokwana makumi matatu. Saka vamwe vacho navabva vamira kurengedza kuexpota.
vamwacho vototumirira kuti kana vanhu vanofanira kubhadhara zvozvimira kuti bhadhara. Saka zvinovai zviruko zvinokwanisawo zvirikonzera kuti mari yatirikuwana senyika idzikire pasi. Kana yadzikira kudaro zvokonzeresa kuti tive tine dambudziko rekuti foreign currency yaakushomera. Saka ndipo patikutarisa kuti mapolisi akaita seiwayo ndipo pamwe atoda kuti tikurumidze tagadzira.
Asi muri kumbotaurawo here nehurumende nezvechemo zvaminazvo izvi?
Ndobishibishi ratiti nezvezvi kuti titaura nehurumende kuti ndomaonero atikuita ndopane matambudziko aripo aya. Ende zvatikutarisa kuti tiite ndezvekuti tigadzirise iyo mitemo inenge ichikonzera matambudziko. Tikaigadzirisa tinoona zvinhu zvedu zvinokwanisa kutanga kufamba zvakanaka.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vari parunhare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDag Coltart nhasi vapomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga zvitevera musangano wavakaita musi wechishanu nanezuro unonzi nemapurisa waida kukonzera kusagadzikana munyika. Asi vaDag Coltart vanova mwana wavaDavid Coltart avo vaive gurukota rezvedzidzo vari nhengo yeMDC vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo tatora taita hurukuro neGweta ravaColtart vaHalimani.
VaDag Coltart vaenda kumapurisa kuma9 pavandopa statement. Vari kuchajwa nemhosva yekunziwo vakaparticipata mugathering yanga ine chinangwa chekupromota public violence. Zvinonziso zvinokanganisa mutemo section 37 subsection 1a item I of the Criminal Law Codification and Reform Act. Unonziwo musi wa26 na27 April paZambezi Roost Lodge panumber 640 St Gerard's Way Gaston Park Harare. Vakanga vaine vamwe vavo nevamwe vasati vabatwa vakachita workshop yekuti vayatrene nekustrategiza inonzi civil obedience muZimbabwe. Ndiyo mhosva yavari kupomerwa.
Ivo vari kuti kudii nemhosva yavari kupomerwa iyi uye imi semaGweta maudzawo mapurisa acho kuti kudii?
Tavabatsira kuti vape statement vachiramba mhosva yavari kupomedzerwa kuma9 ndobva vazonziwo taako kuvaregedza vari mumaoko eGweta. Kana vava kuzodiwa mapurisa vativo vachatibata. Saka tikuenda kucourt mangwana sekutaura kwanga vachita mapurisa vangotiwo kuma10:30 vanokwanisa kuzotida kuti tiuye zvakare ikoko kuvabatsiridza kuferefeta kwavari kuita nyaya yacho.
Saka vati ndiana nevamwe vavari kutsvaga apa?
Havana kupa indication. Zvakangonyorwa mustatement yacho iri kunzi pane vamwe vari still at large ndozvakataurwa mustatement yecharge yacho.
Gweta vaDanford Halimani vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinava Ipitule Maphosa, avo vanove vari mutauriri webato rezapu uyezve vanorwira kodzero dzevanhu munyika. Tichange tichikurukura pamusoro pezuva reWorld Press Freedom Day iro riri kuuya vhiki rino nemusi wechishanu. Zuva iri rakanangana nekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Ngatiende kuna vaMaphosa tinzwewo maonero avo pamusoro pezuva iri. VaMaphosa, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma?
Tinotenda. Tinofara zvikuru.
Nyaya yatinayo mugango mainzwa
zuva rinocherechedzwa apo panotariswa atingati kodzero dzevatati venhau nevanodzishandisa nevanoburisa nhau kuchitariswa mashandiro avo kuti vanoshanda zvakanaka here. Pachitariswa zvakare maconditions ekushanda kwavo. Hapangocherechedzwi chete zvandataura izvo, asi panoita yatinoti lobby kuti mashandiro avo ave akanaka uye akasununguka.
Nemaonero enyu, vatapi venhau vanopiwa here mukana wekuita basa ravo zvakanaka pasina kumbunyikidzwa?
Pasine basa rakawanda zvikuru kuti tisvike pachinhanho ichocho. Not tikatarisa munyika dzakawanda pane kumbunyikidzwa kwakanyanya kuitika pakushanda kwevatapi venhau.
kutaisa mitemo yakawanda wanda inovarambisa kuti nevavharira kuti vakwanise kushanda zvakasununguka. Ingapa muenzaniso weZimbabwe ine mutemo unonzi aipa kunyange mazuva apera aya tatakanzwa kuti utange uchiudisiwa. But nazvino pachine kunetseka kuri kuita vanhu vanotapa nhau kuti vashande zvakanaka zvichiburikidza nemutemo iwoyo pauna kuri ati wande mutemo uripo. Ichireva kuti pakaita kuchisidzirwa kwawanda kuvatapiri nhau vachiona vamwe vachisungwa vamwe vachirohwa vamwe vachinyangarika and the like. So panofanira kutoita mitemo inosunungura zvakadzama mashandiro evanhu vanoita zvekutapa nhau nokudzosa kwavo.
Pane imwe nyaya yanetsa pasi rose zvikurusa mazuva ano vanhu vakawanda vari kuwana nhau dzavo padande mutande apo paindaneti panani naFacebook nani naTwitter asi ndipo zvakare pari kuburitswa nhau dzemanyepo. Kazhinji munoonawo nhau idzi dzinobata nyaya dzepolitiki. Tiudzeiwo kuti pamunoburitsa mashoko anoenderana nemabasa amunoita kubato renyu rezapu zvii zvamunoita kuitira kuti vanhu vanzwe mashoko enyu echokwadi?
Dambudziko renhau dzinobuda padandetande dzakawanda dzacho dziri dzemanyepo idambudziko rakanyanyotekesera harisi munzvimbo imwe chete. Ikanzochineti kuti pane maelements akadaro akutotadzisa kushanda zvakanaka kweindaneti. Yanga ifanira kuva inovation yanga ichifanira kutibatsira kuto ease macommunications nekuwanikwa kwenhau neaccess yenhau. Sebatsenzako ndingati ndingapa muenzaniso webato redu tinonyanyotarisisa tikanzosa tinonzwa but tinotarisa sosi yacho kuti munhu ataura izvi angava munhu ane mvumo here kati an authoritative source yatingakwanisa kuti titi believe pane zvaari kutaura izvi kunyanya kana dziri nyaya dzehurumende tinotarisa kuti zviri kubuda kuti iminisi here ndiotema nesekutari here vakutaura kati ministry of information here iri kutaura pasina izvozvo zvatinyanyotatora nhau idzodzodzo chokwadi tikasazokwanisa kuti tiverify tizive kuti ndezvechokwadi chaichaizvo. Nesuwo tinozebato tinonyanya kushanda kuti tisave nenhau dzemanyepo dzinobuda tichibva kwatiri tine polisi yatakaisa pakadzika kuti mashoko ekanobuda maererano nebato kati pose patinobuda tichiita comment about anything pane chanel inofanira kubuda neinformation nyange zvisiri veinformation vari kutaura munhu anozotaura iye anenge ane go ahead from the information department ati verify information yake.
Aiwa takunzwai zvakanaka vaipitiro maposa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Aiwa ndatenda nino.
Mhuri yeZimbabwe tasvika kumagumo edu echirongwa. Nhasi tanga tina vaipitsura maposa mutauriri webato rezapu tichikurukura nyaya yeWorld Press Freedom Day iyo ichange ichicherechedzwa nepasi rose nemusi wechishanu Friday. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapo paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Aiwa nguva ndiyo yadyanana. Mhuri yeZimbabwe ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection apo patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzakanangana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike.
Makadi hamanesha mari dzedu dzeStudio 7. Tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya paWhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vatereri vedu veStudio 7.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vari kuti bhuku rezvakazarurwa kana kuti Revelations harisi kunyatsotsanangurwa zvakakwana. Naizvozvo vamwe venyu vanoda kuti timboritarisa kamwe chete kana kuti kaviri zvekare. Nhasi tina Reverend Davis Mango vezayoja Forward in Faith Church kuBolton kuManchester kuUnited Kingdom. Reverend Mango, ndichakubvunzai mibvunzo yandakabvunza vamwe vafundisi. Kutanga nekuti bhuku rezvakazarurwa rinotiudzei?
Tinotenda zvikuru baba Wande. Bhuku rezvakazarurwa rinotiudza pamusoro pemazuva ekupedzisira. Ibhuku ratingatsanangura tichiti bhuku reprofesi kana kuti richiprofita.
Sei rakasiyana nemamwe pakunzwisisika kwaro?
Bhuku iri ibhuku rakasiyana nemamwe zvakanyanya nokuda kwekutiko chiprofita chinhu chinoda kududzirwa nomutoo wevanhu vanonzvera nokunzwisisa. Ibhuku rakanaka chose, rinotonakisa nokuti tinotoudzwa nendima yokutanga ichitiudza kutiko wakaropafadzwa iye anoverenga nokunzwa masoko ebhuku irori. Saka iro vanga kuti zvakazarurwa kana kuti Revelation kutaura kuti ibhuku riri pachena, zvetinofanirwa kuvhundusa kana kutyisa munhu nokuti ibhuku rakanaka rine information kana kuti zvinhu zvatingatidza zvakakura zviri mariri.
Reverend Simango, mhuka dziri mubhuku iri dzinomirira chii uye dzinorevei?
Ibhuku rinotsanangura pamusoro pemhuka. Tingati pachapter 13 munyori anotaura pamusoro pemhuka chikara chakabuda mumvura chinonzi chaiva nemisoro minomwe nenyanga nomwe nekorona pamusoro pake nemasoko okumhura. Chimwe chikara futi chakabuda panyika. Saka tinobva taona zvikara zviviri, chinobva mumvura nechinobva panyika. Tatoda kuziva Bhaibheri rinotiusirwa neBhaibheri. Saka tataura pamusoro penyaya dzezvikara, tinobva taenda kuna bhuku raDhanieri. Dhanieri anotiudza kuti chii chinonzi chikara. Dhanieri chapter 7 inotiudza pamusoro pezvimwe zvikara futi zvinokwana zvina zvaanotsanangura kuti zvakabuda mugungwa. Saka achitsanangura kuti zvikara izvi zvinomiririra umambo, the kingdom. Saka mabhisa tiri kuona aya zvikara zviri pana zvakazarurwa zvekare, chokutanga chatinoona pachapter 13 chinobuda mugungwa chine misoro minomwe zvinomirira kekare umambo huchazonge huchingova kutonga panyika zvino, panyika ino yatiri kurarama. Tozoona zvekekare humwe umambo zvekare kana chimwe chikara chinobuda ipapo chapter 13 chichinzi chakabuda panyika. Mutsauri po ndeuyu baba. Kubva kwacho mugungwa kutaura kuti pane mweya yakashata ichasunungurwa nemazuva okupedzisira, ichazenge ichipa influence kana kuti runziro isina kunaka mudzihurumende dzinotonga panyika pano. Saka zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika pasi pedenga pasi pezuva nhasi hazvisi zvega, panotova nemweya iripo inopa runziro yakatosunungurwa inobva kumakungwa kunzvimbo dzakaipa. Saka naizvozvo tinoda kuti tidzidze bhuku iri tine madziso omweya anosvinudzwa kuti tione kuti hatisi tega panyika pano, asi pane mweya iripo inorunzira zvinhu zviri kuitika pasi pezuva.
Vamwe vatereri vari kubvunza kuti sei vafundisi vasingawanzi kushandisa bhuku rezvakazarurwa mumaridzo mavo.
Ichokwadi, vazhinji havawanzi kuda kuripataura zvavo nokuda kwokutiko vamwe havawanzi kuda kudzidza nezveremangwana reupenyu hwevanhu yatinoti muchirungu eschatology. Kutaura kutiko vazhinji vanenge vachida kungotsanangura zvinhu zvokungoti vanhu vaponeswe ipapo, asi vasingazovatauriri zvekare mariranoremangwana reupenyu hwavo. asi regai ndimbojekesa chimwe chinhu pamusoro pebhuku irori kuti rine nhano mbiri dzakapatsanurwa kubva pachapter 1 kusvikira pachapter 3 rinotsanangura pamachurch 7 rozobva pachapter 4 kusvikira pachapter 22 yokupedzisira haritauri pamusoro pemachechi rinotaura pamusoro penhamo nematambudziko zvichaunira nyika saka isu tinofanira kuziva vanzveri vebhaibheri nevanoverenga isu tose nemakristu kuziva kuti bhuku iri kana tikariverenga tikarinzwisisa rinotipa chiedza chakakura kuti tigone kuziva nokuona purogiramu dzamwari dziripo nhasi uno nhasi unogona kuribata bhuku iri ukawana kuti rinotaura zvinhu zviri kuitika nhasi uno kunge kutodarika nyuzipepa remangwana saka tinotenda zvikuru nokuda kwebhuku razvakazarurwa kuti rinofanira kudzidziswa vafundisi ngavapinde mukuridzidza nokuriverenga nokuti vanhu vanoda kuti vazive chokwadi chiripo ndo chiprofita chezvokwadi chinofanira kuzikanwa nokutaurwa navanhu
Reverend David Simango tinotenda zvikuru nemashoko enyu ndinovimba kuti vateereri vedu vane zvavadzidza mune zvamatsanangura
tinotenda baba vakwadi
aiwa vateereri nemashoko iwayo abva kuna Reverend David Simango vezayoja Forward in Faith Church kuBolton kuManchester kuUnited Kingdom ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare svondo rinouya tichikupakurirazve chimwe chirongwa chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka Hwande nacho chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero chirongwa ichi chichadzoka zvakare svondo rinouya natanonoka Hwande makateerera kustudio 7 tiri kutipfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc Iko zvino tombo tarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa munzvimbo dzakasiyana-siyana nhasi. Dynamos yaita mangange 1-1 neTel1. Capes United yarova iyo Bulawayo Chiefs 4-1. Herentals yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum. Kuchitiwo Chapungu yarova Triangle 1-0. Mumutambo wekupedzisira watambwa nhasi Wange yaita mangange Wange yakunda iyo Manika Diamonds 1-0. Nako kambo Jehovha kubva kuna Takura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro enhau zvakare. Mutungamiri wemudhisi vaNelson Chamisa avo vasarudzwa nematunhu ose ebato ravo kuti vatungamirire bato iri kwemakore mashanu vanoti vachabatana nemhuri yekwatsvangirai kuti varangarire mushakabvu Morgan Tsvangirai avakava mutungamiri wekutanga kutungamira bato iri. Vemabhizimisi vanoti kushayikwa kwemari yekunze ndiko kuri kupa kuti zvinhu zvidhure zvakanyanya munyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhak goldhart voramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kukonzera mhirizhonga. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika